zviri kutaurwa navaObasanjo zvinhu zvakakosha, asi kuti zvibatsire utongi hwejekerere muAfrica, the Southern African Development Community nemaleaders ayo, the African Union nemaleaders ayo, vanofanira kutora zviga zvakasimba pavanoona panoitwa zvinhu zvakaita seizvozvo, kuitira kuti zvinhu izvozvo zvisakanganisa utongo hwejekerere kautongo hwevanhu woruzhinji.
Munorevera apa Dr. Rwanya, mungatsanangura
izvezvi Zimbabwe iri kuenda kumaelection. Munyika muno tinotaona muri kuitwa maviolent activities pamabyelection akadarika, kana kuti opposition ichiita misangano yayo, vatungamiri neleadership yechidiki vezano vanotoenda vachindodzingirira vanhu. Tinoona kuti MDC yakatopwanywa, MDC Alliance yaisisiko, state yakapindira ikapana munzura chinhu chevanhu, asi vanhu vakavaramba, mabyelections akauya havana kana chavakatora. So SADC haifaniri kuita a toothless bulldog. Izvezvizvi mukatarira the way the Zimbabwe Election Commission yainorana sarudzi, unotoona kuti pane chinangwa chokuda kumbunyikidza vanhu, chinangwa chokuda kubiridzira.
Ko sei muchidaro, nekuti zeki iri kutika haina divi rainorerekera?
Voters roll haitombozikani, vanoti inofanira kuti itengwe ino mutengo wokumusorosoro, asi tinoziva kuti ZANU-PF haitengeserwi. ZANU-PF ndiyo inorwana zeki, ZANU-PF ndiyo ine voters roll, ZANU-PF ndiyo inoita zvese. So kutaura kwaObasanjo kunoda kutsigirwa nezviga zvinoiswa neSADC, nyika dzemuSouthern Africa Development Community nenyika dzemuAfrican Union kuti dzitore matanho akasimba.
Kuti kudii apa chaizvo, mungatsanangure varwanyi
kuti nyika yega yega inenge yashandisa mauto kuchinja hurumende inotemerwa zvirango zvakasimba, kuitira kuti vana venyika idzidzi vakwanise kusarudza vatungamiri vavo pajekerere pasina anombunyikidzwa, mauto asingapindiri.